anyaye undini Israel ichaneta pakuti Israel iri kuramba kuti Palestine iwe ne one state autonomy. Iwo vada kuramba vachiocupy Gaza apa nyika dzese including United States dziri kuda two state solution ino exclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndo pane nyaya ihombe ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera, nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiri idzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vauye kuvazobatsira kumediata, nekuti ivo vari kusapotawo nyika dzakaita sana Iran nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uyezve masangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvo hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionowo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwe zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think inonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident weIsrael Netanyahu, nekuti ndo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo, nekuti iye zvinoizvi vanhu vari kunyanya kuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemumiddle east, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything, nekuti Zimbabwe iri sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.